pari zvinezvi hapana chinobatika chatatikava nacho. Vanhu vari mubishi kumhanya mhanya kuti vatsvage mudikano wedu muBlessing Alley. Tamboenda kuBTC police station tikanoona Inspector Njube vakataura kuti pari zvinezvi hapana kana chimwe chete chinobatika chati chavapo. Asi chinoinetsa ndechekuti vanhu vakazviita vacho vari kutozivikanwa vatoripo pagiraundi. Mumwe wacho akambotobatwa the Sango family nechairperson wezanup anga ari ikoko akatorova vacho ati vakazosunungurwa. Mapurisa akabudawo pachena akati isu maoko edu akasunga bhozi tiekeupfanikidzwa kunzi tishande nemaite ezanup f.
Kumapurisa kwaisvitswa shoko here seripot kuti More Blessing ari kushaikwa?
Ya, shoko rakasvika kumapurisa tikatovaudza ndo pakazosungwa muiti wezanup f akazosunungurwa. Asi mapurisa ndobva akazotaura kuti hatikwanisi kuti tirambe tivasunga tivabvunzurudze nokuda kwokuti toshanda navo.
Saka pari zvino urongwa huri papi? Zvimwe zviri kuitwa ndezvipi kuedza kutsvaga More Blessing?
Isisu pari zvinezvi tikuti zuva daraja rakasvikwa naMwari tikumhanya mhanya tingava kuenda kumhiri ikokokonyatsine kutsvaga pese nepese kana kubvunzurudza hama neshamwari kana avizenisa pafacebook kana pese kuti anenge amuonawo. Ndiro dambudziko ratasangana naro kuti atiudzewo kuti hatina chashawa hama yedu. Asi chinorwadza ndechekuti vanhu vacho vakazviita vari kutozivikanwa. Tandasafanira kunge tichingirira kutsvaga kumhiri ikoko. Nyaya iripo ndechekuti mapurisa aifanira kungoenda onotora vanhu vakazviita then ovaudza pane munhu kuti munhu ari pakati then munhu ouya ouya pamba pake.
Tarisiro yenyu kubva pari zvino tienda kumberi yava yekuti kudii?
Pari zvinezvi tarisiwa yedu isisu handingakwanisi kuti nditaure pari zvinezvi ndotomirira kuti ndinzwe kuvakuru vangu kuti vanozotipa direction tiita sei kuti tikwanise kubatsirana nechi nehama dzekwaari kuti More Blessing auye. Asi tanga tichichemawo kuinternational community kuti vatibatsirewo because mahuman rights ari kuabhuswa zvisingaiti muno munyika nokuda kwekuti vanhu every day vari kushayikwa. Asi vanhu vanenge vachiita kuti vanhu vave vashayikwa vanenge vachitozivikanwa but hapana matanhu ari kutorwa.